nekuti mwatakungedza kwatatu tetotivo ichashatashata kuswera kungopata prata kubatabata apa muna kana kunamata sei muchinakirwa chinhu chakashata seiko muchinakirwa nekuda kutarisa mata apa muri vanhu kuti muno munobhiliva musata saka totoona matasikwa kuita kunge mapatapata muchibatabata tumushonga tsvenu muchibatabata asi tavaona chavaganda pamarata pavaranda vakawanda vachi vachitofunga vari pamusoro vari anza vachida kuda kundipanza vasikaziva kuti ndakaita kunge loji yaiye panyanza ndichiti kuwanza totosiya vese vadonha pasi vana kufu panza panza kana muchida kuona kuti saka kufa kufenda kufoira kufenda kufera kana kuti kuguka nekufera kuteerwa nekutelera uchisekerera hauziye kuti uri nherera wobva waziisa pasaidi kuta pana wekuzochemera saka ai mai rogo ari patuzu ndagona kundochema ndindeziva kuita hamunditizuze asi senherera handina nonditeerera saka ndakoti ndivauzi handina wanditoda kundikudzi nekuti hapasina kudziwa akanzi andifudzi akanzi ndianga ndiyarusi ndiye angatokwese kuti nini arivhundudzi kana muri vana bamini vese vana mainini inini munogona kutongodedzera kuti bamini nekuti ipapo inini dini inini diriwa meshini saka hapana bangamiswe nevanhu vane bhenzi chirimi varini saka kana kuti mimi muri vavhini bati emuri mandima anoenda kuchimu tekwatai mandima kungofananana tete primo naimi munenge munomboita faiti mujeni nemukadzi muchinzi iripi bhimu muchinzi apa mukatenga bhimu munongouya tobva taenda futi kuswimu chaona kuti mimi ndimi muda kudzwadurira mega pane krimu majesusu tinokupai stimu nekuti timu yedu ndiyo iri kuvharisa inosistimu inoshistimu isusu tinonanganisa ridhimu dzasanchiti makazini angu thank you makanteera kuprizini saka kuve hama dzangu pane rizini asi handichanzwa nekuti wakabaya ukatyukira munzwa saka ndini nduku reurira pamberi penyu kuti ndiri nini but musazoti nekuda kwesini iyi because inini ndinge ndingori rudhu but ndiri gudhu because I know kuti patebhuri pedu paida food and andabva ndamhanyara kubhozi nesiri nudhu so what I should do is to teach you how you would be dhandada like me kuti madhandada but uri pachi pafada dmg cng